vanoziva zvirikuitika mugungano renhabvu iri vanoti zvikwata hazvisi kuenda kuzorore pakati pegore semakore ose kubva musi wa1 kusvika musi wa31 chikunguru kutsiva mazuva akamiswa mitambo nemhaka yekusashandiswa kwenhandare yenational sports stadium asi zvikwata izvi zvichapiwa mukana wekutenda nekutengesa vatambi panguva yazvinowanzoenda kuzororo iyi mutauriri wepremier soccer league muzvare kudzaibare vanoti pakaita zvitsva zvichabuda vachazivisa zvikwata neruzhinji rwezimbabwe zvikwata zvisati zvadzoka munhandare musi wa1 chikunguru mitambo yakamiswa kwemasondo matatu zvichitevera kumiswa kushandiswa kwenhandare yenational sports stadium nemhaka yekushayika kweutsanana asi varairidzi vezvikwata zvemugungano iri havasi kufara nemamisirwo chiriporipocho kwakaitwa mitambo vachiti marongero akadai anouraya mweya wekukwikwidza murairidzi wemanyika diamonds Jairo Stapera anoti haana kunyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zvakafambiswa sei
zvinhu zvacho zvinenge zvakangokaruka zvangoitwa kurongeza kwacho pasi hatina kunyatsonzwisisa
murairidzi weherentals kumbirai muti wekuziva anoti zvinhu zvaomera vatambi nevarairidzi avo vanga vasingatarisire kuti mitambo ingangomiswa nenzira yakadaro okuwo murairidzi weshesham john ingazino anoti kumiswa kwemitambo panguva ino zvakafanana nekuti zvikwata zvatoenda kuzororo yepakati pegore nguva yacho isati yasvika
timu yangu yanga isina chagohwese yanga isina chamuisa tasaa kugadzisa kuti tichimuisa zvinoreva kuti tate mugore rakanaka takutarisira kuti haa zvinenge zvaakuda kuita nekuti tata kucreata machances mikana yakawanda yekuti tikwanise kumuisa saka zvinoreva kuti apa zvatofanira kuti vanhu vaenda kuofisi
aingove mubati wehomwe wezifa northern region vawareni kupandarerwa vanoti mitambo yanga isingafaniri kumiswa nemhaka yenational sports stadium asi kuti zvikwata zvinoshandisa nhandare iyi zvaifanira kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa sezvinongoitwawo zvimwe zvikwata
zvikamonzi muharare hamuna ground hamuna ground then of the case zvikanzikazi mutambo wekukipu kusiri kuhomu kwavo ndovamuchaonawo kuti zvinhu zvakaomawoku nemunhu wese
asi murairidzi wedynamos hebert maroa anoti zvinenge zvarongwa nevakuru hazvipitiswe
zvinenge zvarongwa nevakuru isdiona vacontrola sisangodiwa nechemutambe takafokasa kuti tambe tainozozodzoka tinge tikagadzisa
pari zvino makundano aya ari kutungamirwa nechikwata cheengezi platinum stars icho chine mapoints makumi maviri nematatu point imwe chete pamusoro pehighlanders asi vakawanda kusanganisira vakudzaibere vanoti uku kutungamira kwetarakita vachiti mukombe uchaenda zvekare neFC Platinum.
Platinum FC ndoyandikuona kunge iri consistent because inini kunyika yezimbabwe maliga apuraisa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoomeka sei saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC
pari zvino FC Platinum iri pachinzvimbo chechina nemapoints makumi maviri nerimwe chete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.